Veruzhinji vanoti vave kurara mane wakumukwaku sezvo vasina zvekudya zvakakwana. Mumwe wevanhu ava amai emeuda chapeta vanoti upenyu hwavo mazve kuti vave kudya sadza kamwe chete pazuva uye izvi zviri kuomera vana vechikoro.
Masono upenyu hwavo masono chikafu chakutinetsa taikwanisa kuwana 3 meals pazuva asi pari nhasi tiri kukwanisa kudya kamwe chete toswera vana vachiswera nenzara saka upenyu huri kutiomera chaizvo. Ofu ichi kudhara taikwanisa kudya 3 meals a day saka mararamiro achakurwara.
Mumwe mugari wekumola kusiyakobhu pedyo nerwizi rwezambezi vamilton masaba vanoti dunhu ravo rine nzara nekuda kwekusanaya kwemvura yakakwana nguva nenguva. Vamasaba vanoti vanhu vedunhu ravo vanorarama nekushandira chikafu pasi pechirongwa cheUnited Methodist Church Organization. Vamasaba vanoti dambudziko renzara hariperi munzvimbo yavo. Vanoti bhagidhi rechibage rinotengwa nemadhora 10 inova mari yakawanda kune vanoshaya.
Hakune problem yenzara, nzara ihombe haiperi. Hozi nyaya yekuti ndeyekuti vanhu vari koko varikwanisa kuti zvisingaite kupfara mvura ishoma.
Mumwe mugari wekuchikono hono muchinhoi vati Nashe Mapuranga vanoti vanhu havana chikafu chakakwana. Vamapuranga vanoti kushayikwa kwechikafu munyika kunoonekwa nekutenga upfu kana mafuta muwandu hudiki hunozivikanwa nekuti tutsaona.
Vamwe vacho vanoga chinotenga kana kuenda kumusika kwe tutsaona tuupfu tudikidiki so chongoti anongodya nhasi namangwana sure mangwana opane pasini saka ndiwanzo kuti chikafu chikurera chishoma muno.
Asi sachigaro weZimbabwe Human Rights Organization Zim Rights vapasi mounya kureba vanoti sangano ravo rinoshushikana zvikuru nekuti zvekudya zvishoma zviri kuwanikwa munyika zvinopiwa vanhu nekuda kwebato ravanotsigira. Vanoti izvi zviri kuita kuti veruzhinji vasawane zvekudya.
Chinhu chikuru ndechekuti zvakanaka kuti pasi rese riri kupemberera zuva rekuwanikwa kwechikafu kana kudya kwakanaka. Asi tine urombo kuti nyika yedu yakatarisana nenzara ende yagara yatarisana nenzara makore ese zvichiteera kusarima zvakanaka kuri kuita varimi wedu vechitema uyezve kusanaya zvakanaka kwemvura. Asi chinonyanya kusuwisa ndechekuti kushayikwa kwechikafu kuno mufamba kwatinoita tinoona kuti kunozonyanya kutikuomarare nemhaka yekuti even panowanikwa chikafu chachinobva kune wanopa masangano anopa chinonge chichigohwewa nenzira isina kururama. Kazhinji kazhinji unoona kuti vanhu vanenge vakuzogowa chikafu chozvienderana nekuti vanotsigira bato riri rezvematongerwo kwenyika. Saka tidambudziko again rekuti chikafu chinofanira kunge chichipohwa vanhu pachena sevagari veZimbabwe vari kutambudzika chinozopesa chakupindurwa nevematongerwo enyika mapato ezvematongerwo enyika vachipa vanhu maringe nekuti vanotsigira bato ravo here kana kuti kwete.
Vanyakureba vanoti dambudziko rekushaya zvekudya munyika harisi kukonzerwa nekusanaya kwemvura yakawanda asi kuti hurumende haisi kukoshesa chikamu chekurima muurongwa hwayo. Bazi reUnited Nations reFood and Agriculture Organization FAO rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni maviri vanoda kupiwa zvekudya munyika kusvika muna kurume gore rinouya. Zuva reWorld Food Day rakatanga kucherechedzwa pasi rose pakavambwa sangano reFAO muna 1945. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Ata Chigoriwa.